ya ichokwadi ndagamuchira runhare vanga vachindiudza kuti vaAmos Kumire vanova ivo sachigaro vechidiki vomutanana wemdc timu dzaka east varohwa manheru ano aya nevanhu vezanupf.
Izvi zvinhu zvichangobva mukuitika izvi, pangadaro pane ufakazi here huri kuziva kuti chikonzero chaita kuti paite mhirizhonga yekuti varohwe ichi?
Pari zvino tingati tichakamirira kuti iri mukoma Amos vachona vange vachikwanisa kutaura, nekuti pandafona handina kukwanisa kutaura navo tichibvunza kuti chinyanyato kuitika, nekuti chinhu changu vachikwanisa kuita chete basi pakuri kungochema vachiratidza kuti munhu arorwadziwa.
Pari zvino panga patoitwa here urongwa hwekuenda kunomhanyira kumapurisa kuti vabetsere nenyaya yacho?
Ya, utungamiriri hwemusangano hwatumira vanhu kuti vaende kundovatakura vagonoenda police report kuti vakwanise kurapwa.
Ndokekutanga here mumwaka uno uyu wakatakatarisana nesarudzo kuti vanhu vange vachisangana nekurohwa kudai?
Ya, tanga tisati tasangana nedambudziko mwaka unoyu kwa kuwa vanhu, uye tanga takatarisira kuti kuda vanhu vezanupf semashoko akutaurwa napurezidendi vamunangagwa kuti ngatichengetedze runyararo, ngataita mhirizhonga, tafungidzira kuti pada vachagona kutevedzera mashoko iwavo, bada tiri kushamisa kuti nhasi uno chai chaiye vachingopedza kutaura mashoko iwavo tabva tasangana nezvakadai kudzaka izi.
Zvino makatarisa kuenda mberi, hachisi chirwere here ichi chaakutokura chichatozokonzeresa kuti nyika yese zvipararire?
Ikaucha yavo, itsika yavo vanhu vezanupf, asi tanga tichifunga kuti da vachashanduka. Zvino tiri kuona sekuti zvinhu zvaramba zvichienderera mberi, ndoona zvishungu zvichizoshungurudza vana vezimbabwe especially kuno kumasvingo pasarudzo dzebhuru rino dzatakatarisana nadzo idzi.
Mashoko enyu wose wechidiki ari mune zvematongerwo enyika kune vamwe vebato renyu nevemapato amunopikisana navo maererano nekurwisana uku?
Mashoko angu ndeanoti ndogara ndakakurudzira vechidiki kuti aiwa tisingatege kushandiswa tichindoponda vabereki kana tichipondana pachedu. Peace chinhu chakanaka zvikuru sei isu vanhu vanogarisana, nekuti politics dzinouya dzichipfuura, asi isu tinogara munzvimbo dzedu nekusingaperi. Saka ndinokurudzira vechidiki kuti aiwa ngatisiyane nemubata nemhirizhonga, ngatikurudzire runyararo munzvimbo dzatinogara kuitira kuti patinosvika sarudzo dzedu tinoita zvakachena pasina mhirizhonga.